Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamalava vati wandu wenyaya dzeuori uri kumatare unoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants who would have had court decisions made against them. The tendency is to blame lack of judicial competence for the loss. At worst, they allege.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social media or to assemble a press conference to castigate a court decision and insult the judicial officer because he or she made a decision against the legal practitioner's client.
Hazvina kunaka kuti magweta aende padade mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheIntegrated Electronic Case Management System pave kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira, asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ngati pagore rapfuura iri hatina kumbonisimba eni kana kunyunyuta kubva kunani, including kuna Chief Justice kuti pane magweta asina kuzvibata zvakanaka pavaitira nenyaya dzekutsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare, I think inyaya iri yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo, tine kodzero yekutaura nezvekuti hatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momaduku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
Kana uri gweta haufani kufanana nemunhu ari ungotuka ari apo. Uri gweta taurawo zvokuti aiwa hatina kugutsikana nechakati. Usangovambawo kuti aiwa munhu iyeye atonga akatengwa, ndozvavari kuramba. And pamutemo chaiye chaiye magweta haafani kuita izvozvo. Ndandaro kuti kana waita gweta, wada kuita gweta, ita zvechigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira matare aya.
Tichange tichivapa land yekuti vavake makots pari zvino, toda kuti tovape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhighfields. Iyi iland yokuti makots vanhu vasafamba vachipinda mumakots. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makots, kubetsera majustice system nokuva provider pekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.